zvisvondo vaungana muHarare nhasi vakaratidzira vakatakura zvinyorwa zvakasiyana siyana kubva paCosway Post Office kusvika muAfrica Unity Square vachi vanoda kuti tsarudzo dzegore rinodzitwe murunyararo. Zvimwe zvezvinyorwa izvi zvanga zvakanzi tinoda kuvhota murunyararo. Vashaura muAfrica Unity Square, mutungamiriri weDivine Destiny Network, Bishop Anselmo Magaya, vati tsarudzo dzegore rino dzinofanirwa kuitwa zvine musiyano, dzichiitwa murunyararo kuitira kuti zvinenge zvabuda mutsarudzo zvigotambirwa nezvizvarwa zveZimbabwe pamwe nevekunze.
Vatungamiriri vedu, mazishe, nevatungamiriri president, mabato edu makuru ari muZimbabwe, Sanofiev, MDCC, Top Conflict, Intra-Party Chemistries and Violence, and they are a threat to national security. We say no, no, and no. And the church, we plead that you go to sleep your mouth. Ramwenenyo vakapfekwa nemweya weumbwene vanosiya munhu akatondwa vachiti zvematongerwo enyika hatipindiri vachimhanyira kunoita kurusedzi nokuita tsvechi vachisiya imwe chechi yakazvambarara iri kudzvudza ropa arobwa nezvematongerwo enyika tati makereke kwete kwete kwete.
Mumwe ataurawo pachiitiko ichi ndiva Rashid Mahia vanoshanda nesangano reHeal Zimbabwe Trust avo vakurudzira mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vabvise masoja anonzi ari kumaruwa vachiti ari kutyisidzira veruzhinji pamberi pesarudzo dzegore rino.
Isu zveHeal Zimbabwe tinoshanda mumamisha uku patiri kuona vanhu vachimbunyikidzwa, vanhu vari kuvhundusirwa nazvakomeredzo varikubva pana vari kuti hanzi fiye yakapera, gore rakapera, haida kupera fiye kumamisha uku. Vanhu vamuramba vachingomunyikidzwa vachisidzirwa. So our message is that traditional leaders should bring peace in communities. Traditional leaders havafanirwe kumbunyikidza vanhu kumamisha kwatinogara. Ndochekutanga. Chechipiri, masoja mauto ngaagare kumabharati. Hatisi muhondo, hatisi muhondo. We are a peaceful people. Tinoshanda nevanhu, hatishanda nemasoja. Masoja ngaagare mabharati. So we don't want to see the soldiers in communities intimidating people.
Vataura vakamirira sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimrights vaLeo Chamahwinya vati hurumende inofanira kuchengetedza kodzero dzeveruzhinji pamberi pesarudzo.
Kukota mazveni vamunangagwa, the voice of the people is the voice of God. So we are wanting to see whether you walk the talk. So takutendai chechi.
Sarudzo zhinji dzakapfuura dzakaitwa zvine mhirizhonga mukati, zvikuru sei musarudzo dzemutungamiriri wenyika dzechipiri dzakaitwa muna 2008 bato rinopikisa reMDCT richiti pane nhengo dzaro dzinodarika mazana mana dzakaurayiwa zvine chekuita nemhirizhonga yezvematongerwo enyika, zvakazoita kuti vaimbove mutungamiriri weMDC muchakabva Morgan Tsvangirai varambe kupinda musarudzo iyi. Asi vamunangagwa vanoti sarudzo dzegore rino dzichaitwa zviri pachena uye pasina mhirizhonga. Zvichakadai vanga vachiratidzira ava vakurudzira vamunangagwa kuti varege kungotaura chete asi kuti vaite zvose zvinodiwa kuti pave nesarudzo dziri pachena uye dzisina mhirizhonga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi. Oh, my God.